mama bomoko. Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 6/2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Basa rekununura vashandi vakadhirikirwa nemugodhi wegoridhi weRedwing kuPenhalonga kuManicaland rinonzi harisi kufamba sezvinotarisirwa uye pave kutyirwa kuti vanhu ava vanogona kurasikirwa neupenyu. Vanogumi vanowanikwa vaine chirwere cheCOVID-19 mudunhu reHurungwe kumashonaland west. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti haioni dambudziko rekuchengeterwa kwemari mudzimba richikasika kupera nekuda kwekuti vanhu havana chivimbo nemabhanga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Basa rekununura vashandi vakadhirikirwa nemugodhi wegoridhi weRedwing kuPenhalonga mudunhu reManicaland nemusi weChina rinonzi harisi kufamba sezvinotarisirwa uye pave kutyirwa kuti vanhu ava vanogona kurasikirwa neupenyu sezvo vapinda muzuva retatu vakavharirwa pasi. Basa iri rinonzi riri kunonotswa nekuda kwekutyirwa kwemugodhi uyu kuti unogona kudhirika zvakare, izvo zvaita kuti vashandi vanonunura vanhu munjodzi vaedze kutanga vatsigira mwena wekupinda nawo mumugodhi uyu kuitira kuti vakwanise kusvika pasi pane vashandi. Asi mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu avashanyirawo mugodhi uyu nhasi vanoti havaoni vashandi ava vachikasika kununurwa nekuda kwekuti hapana zvikwanisiro zvakakodzera zvekushandisa munjodzi dzakadai. Vamaguhu vanoti uwandu hwevanhu vari pasi hunogona kunge hwakadarika gumi nemumwe huri kutaurwa sezvo vashandi vemugodhi uyu vaisangana nevanochera goridhe zviri kunze kwemutemo pakupinda pasi. Mugodhi weRedwing uyo unonzi ndewenhengo yezano PF vari mumiriri wemabvukuta Faram Paramende vaskotisa kupwanya unonziwo zvakare uri pasi pekambani yeMetalon Gold Zimbabwe. Hatina kukwanisa kubata veMetalon Gold Zimbabwe kana vavasa kupwanya kuti tinzwe mativi avo, asi veMetalon Gold Zimbabwe vakazivisa kuti vashandi vavo ndovari kuedza kununura vari pasi pemugodhi ava. Ngatinzwei hurukuru yataita navamaguhu pamusoro penyaya iyi.
Tanga tiripo tichitaura nevanhu vari kuita rescue uye zvekare tichitaura nemakorokoza vanga vachishanda pamugodhi iwoyo. Zvinechekutanga ndechekuti mugodhi uyu wakasvika pakukolapsa nekuda kwekushayiwa kwemasafety standards nesupervision yevanhu vari experienced pakushanda mugodhi yepasi. Saka panga paine mapillars anga aripo pasi apa. Mapillars aya ndiwo anoita kuti pasi apa pasimbe, ground rirege kuwira. Pillar imwe chete inenge yakareba zvakada kuita 15 to 20 meters. Ndingati kana kuti iri 4 corner kana kuti iri round ndokureba uye kufara kwepillar rimwe chete. So mapillars aya akatanga kucherwa. Saka nzvimbo huru pasi ipapo yanga isisina mapillars zvekuti vamwe vanhu vanga vakutoti havachadi kunoshanda ipapo nekuziva kuti pane njodzi. Chechipiri, musi wazonyatsa kudhirika mugodhi uyu zvanga zvaakutooneka kuti patori nedambudziko a day before mugodhi ndopo wakatanga kuita mamovement. Vamwe vakatobuda vachitaura kuti pasi apa pasina kumira zvakanaka. asi pane vakaramba vachishanda.
Asi maona vachiri kuedza here kununura vanhu vari pasa?
Pari zvino vari kuedza kuti vasvike pane vanhu ivavo. Tingati isusu kubva pamusoro kudzika pakaitikira tsaona iyi, tiri kutaura about 50 to 60 meters deep. Tochibva ipapo taakuchitera matunnels anenge ari pasi ipapo, anogona kunge ari kuma 100 meters or 200 meters. Hazvichazikanwi manje kuti vanhu ivo vanga vanyatsori papi chaipo chaipo. Saka ibasa guru riripo rekuti vakwanise kusvika pavari.
Takanzwa kunzi vari kuedza kutanga vatsigira mugodhi uyu sezvo uri kuramba uchiondomoka. Maonawo sei imi, maona pari kuitwa here basa rekutsigira mugodhi kuti vakwanise kunge vachisvika pane vakatsimbirirwa?
Equipment vari kushandisa, vari kushandisawo mapuranga, vari kuedza kushandisa kuti vadzivirire kuti pasave nekukolapsa zvekare, uye kuti vavhure mukana wekuti vanhu vanokwanisa kurescuwa vanobatsirika. Asi ndinofunga kuti pane zvinofanira kuti zviitwe kudarika zviri kuitika izvozvo, kuti panyatse kuita ruyambo rwekuti kana pachine vanhu vapenyu varipo kana vakakuvara, vanokwanisa kubudiswa nguva iripo wana ruyambo.
Ko, uwandu hwevanhu vari pasi wati wazivikanwa here kana kuti uchingori gumi nemumwe chete?
Hapana ruzivo rwakakwana rwekuti vanhu vari pasi ipapo vangani, uye kuti vanga vari kushandira papi chaipo chaipo. Vanhu ava vanovharwa. Kana vashanda zvavanoshanda izvozvo, vanosheya naskotisa kupwanya anotorawo 50%. Ivowo vanenge vakuda kuti vava neocheuviri, saka vanozopinda nevamwe vanhu vavo pasi ipapo vavanochipa mutaka kuti enda navo kuchigayo zvisingaendi kuna skotisa kupwanya. Vanhu ivavo vanodaidza kuti vapinde vanenge vasiri recorded. Hapana munhu anoziva kuti ndiani anobvepi munhu apinda pasi ipapo.
Vanga vari mutungamiri wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai magu vari parunhare kuPenhalonga kumanikaland nestudio 7. Bazi rezveutano mudunhu remashonaland west rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi vakawanikwa vaine chirwere checovid-19 mudunhu reHurungwe nezuro wakare. Gwaro rakabudiswa nebazi iri rinoti vanhu vatanhatu vakabatwa vaine chirwere ichi pachipatara cheKaroi District, kuchitiwo vamwe vana vachibatwa vaine chirwere ichi paNyama Clinic. Asi zvinonzi hapana murwere ari muchipatara nekuda kwechirwere ichi, uyewo hakuna munhu atafa nacho. Dzimwe nyanzvi mune zveutano dzinoti chirwere ichi chinogona kukwira zvakare munyika nekuda kwekusangana kwakaita vanhu munguva yezororo richangopera iri. Hatina kukwanisa kunzwa kubazi rezveutano kuti chirwere ichi chiri kuwanikwawo matunhu api emunyika, sezvo mutauriri webazi iri vaDonald Mujiri vati vari pazororo. Taidzawo kubata Dr. Aspect Maunganidze vanove munyori mukuru webazi rezveutano, asi nhare mbozha yavo yanga isingapindi. Asi nyanzvi mune zveutano vari chiremba mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica, Dr. Simbi Soranga, vanoti zvakakosha kuti veruzhinji varembe vachizvichengetedza kubva kuCovid-19, sezvo changove chirwere chakangoitawo sezvimwe zvirwere zvinotapuriranwa zvinoda kungodzivirirwa.
Dambudziko reCovid-19 rabata kuHurungwe idambudziko richiri kubata pasi rese, although dzimwe nyika dzaakukwanisa kucontrola dambudziko iroro zvakati wandei. Chandingataura ndechekuti dambudziko reCovid-19 sezvimwe zvirwere zvinosanganisira flu kana tuberculosis rinokwanisa kuramba riripo kunyange yacho isisiri pandemic, nokuti chirwere chinoramba chichitapuriranwa munharaunda munogara vanhu.
Muri kuonawo here paine zviri kuitwa kudzivirira kupararira kwedenda iri kuburikidza nekupiwa kwechenjedzo kune veruzhinji?
Vakandimira, ndinoona sokunge hurumende pane zvairi kuita kuti dambudziko reCovid-19 rirapwe sekurapwa kunoitwa zvimwe zvirwere zvandataura zvinosanganisira vana tuberculosis munyika yese. Zvandiri kurevera ndezvekuti information sharing from the different centers, from the center out to the spokes, yatingati spokes and hub approach, iri kuitwa nehurumende, asi chandiri kuona ndechekuti veruzhinji vanokwanisa kunge vari kufunga kuti chirwere hachisi sipo, ende izvi zviri kuita kuti varambe vachirwara vachichitapurirana munharaunda. Saka zvandingakurudzira ndezvekuti hurumende ngairambe ichiita iyo ma-awareness campaign nokumeka shuwa kuti zvipatara zvese zvazvo, vatingati ma-tertiary institutions, ari kuwana equipment yakakwana yekuti vakwanise kurapa vanhu vanenge vabata chirwere checovid-19 at every level of the healthcare delivery system.
Zvii zvamungakurudzirawo veruzhinji kuti vaitewo?
Chandingakurudzira veruzhinji ndechekuti vaya vasati vabayiwa nhomba yecovid-19, endai munobayiwa nhomba, nokuti chirwere muchasangana nacho. Vanhu vava kufamba pasisina makwarandaini aya aimbovapo, kana kuti mamezures aya aiitwa malockdown. Saka kana munhu asina kuzvidzivirira zvakakwana anokwanisa kubata chirwere. Tozoti zvevaya vanenge vafunga kuti vabata chirwere checovid-19 ngavakurumidze kuonekwa nana chiremba kuti varapwe, vapuwe mushonga uye vaitwe isolation. Vasaramba vachiparadzira chirwere mumhuri kana munharaunda.
Avo vanga vari nyanzvi mune zveutano vari chiremba mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica, Dr. Simbiso Ranga, vari parunhare kwakare kuNorth Carolina neStudio 7.
The Voice of America.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano revemabhizimusi reConfederation of Zimbabwe Industries, kana kuti CZI, Dr. Callisto Jokonya, vanoti havaone dambudziko rekuchengeterwa mari mudzimba richipera mugore rino ra2024 nekuda kwekuti vana veZimbabwe vachine kutyira kuti mari dzavo dzinoparadzwa sezvakamboitika mugore ra2008-2009. Izvi zviri kuitika panguva iyo paine kukwira kwenyaya dzembavha dziri kushandisa pfuti dzinonzi dziri kupinda mudzimba dzevanhu dzichiba mari. Dr. Jokonya vanotiwo kuti upfumi hwenyika husimukire, hurumende inofanirwa kugadzirisa nyaya yekushayikwa kwemagetsi, iyo yavanoti yakanganisa nyika munyaya dzemaindastiri nekurima. Ngatinzwei vachitsanangura.
Honguva jonga ichokwadi chiri kutaurwa navanhu, basa remabhengi ndorokuchengetedza mari dzevanhu. Inoita kuti matsotsi ave mashoma, mbavha dziite shoma. Zvese izvozvo zvinobatsira mabhangi dei achisevenza. Ichokwadi, bhangi guru redu reserve bank nemabhanga ari muno vanofanira kugadzirisa nyaya dzekuti vanhu vaunze mari kubhengi. Asika, chakachenjedza nechakatanga, vanhu vazhinji vakaisa mari kubhangi mangwana ndokuwana isisina value. Ndo zvinoita vanhu kuti vatye izvi zvokuti tikaisa mari dzedu kubhangi hatitori kuvalue here mangwana.
Asi hakuna here mitemo inochengetedza mari idzodzo kana dzaenda kumabhanga vaJokonya?
Hurumende dzinongomuka mangwana dzoti taita mutemo wakati, tamuka taita mutemo wakati, tamuka taita mutemo wakati. Saka iyo mutemo ndiyo inoita kuti vanhu vasava neconfidence nemabhengi. Ndo zvakatouraya mabhangi izvozvo. Uye zvokuna mavamba mabhanga akavhara, akavhara nemari dzavanhu. Ende hapana kana rikosi yakaitwa kana kuti chakaita kuti vanhu vaya vakatora mari dzavanhu vasangana navo, hapana chakaitwa. Saka izvo zvinoita kuti vanhu vangofila kuti tiri toga, hatina anotibatsira chetikaisa mari dzacho kubhangi. Saka dei vanhu vaita izvo zvabudirira. Asi chikuru chebhangi rinobatsira
kupanyaya yekuti nyika ishandise dhora rayo pane kushandisa dhora rekuAmerica, munoti vaJokonya?
Ini chandoona chikuru chatakarega chichirera muno munyika ndechokuti tiputse currency yedu tichitora mari yokunze. Isi ndokufunga kuti ndozvakanaka, ndozvichatibatsira. Kutaura chokwadi handizvo zvichatibatsira. Asi of course zvinokuti utaure munhu kuti chakanaka ndechipi, unonzi zviri nani ndeneisi yangu mukati, nokuti vari kumusoro havatibatsira, vanochengeti. Dei vavagona kuziva kuti kuisa mari kubhangi chero even foreign currency yacho isingazochinjwi, isingabiwi kana kungochinja mavalue, nyika inenge ingadai ichibudirira ichienda mberi. Iko zvino nenyaya yekuti taakushandisa maUS dollar, Zimbabwe yanguva a trading country. Hapana chimwe chatinacho. Manufacturing haichatariswi, kana agriculture haichatariswi zvakanatsonaka. Saka vanhu vese vari kutivo regai tingoregedzawo, hapana zvatinoita. Ini ndio kuzvikurudzira zvemabhangi nezvechokwadi, dene vanhu vavavhura mabhengi aita zvakanaka, ndokunonzi kuvhura ikonomi, ndokunonzi kubatsira ikoko.
Totarisawo nyaya dzekusimukira kwemaindastiri neupfumi hwenyika. Zvii zvamungatarisira tichinzwa vamwe vachichema nenyaya yekuti kushayikwa kwemagetsi kuri kukanganisa mafambisiro emabasa?
Nyaya yekushayikwa kwemagetsi yanetsa, ndo yaita kuti indastiri imire, ndo yaita kuti farming imire, ndo inoita kuti mining imire, Saka izozo ndozvo kuru zvoda kugadzirwa and yet tine zuva muno for more than 10 months tichingobaiwa nezuva asi hatigoni kuri tahanesi tichirishandisa vanobata shamwari dzedu dziya dzoda kufamba nesu what if pavoka equipment let's not borrow money let's go and get equipment yokugadzira kuti mutse mafactory edu muno tite production tite value addition izvino zvedu muno tiwane magetsi atinozvigadzirira masolar tinogona kuita tisarusana chingoti chimbimbidu chakuti nhingi kana asina kuapprove hatigonoita zvakati
avanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reCZI Dr. Callisto Jokonya vari parunare muHarare neStudio 7. Gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika, Antony Blinken, vasvika muTurkey nhasi, nzvimbo yavo yekutanga yekumira murwendo rwavo rwemazuva nechitsama kudunhu reMiddle East. Rwendo rwavaBlinken kudunhu iri rwauya panguva iyo paine kuzama kwevamiriri wakawanda kuti rubatsiro rukwanise kuendeswa kuGaza Strip, iyo yaparadzwa nehondo iri pakati peIsrael neHamas iyo inonzi nehurumende yeAmerica chikwata chematororo. Pane kurudziro kubva kunyika dzakawanda kuti Israel ideredze kuurayiwa kwevanhu zvavo vemuPalestine. MuInstanbul, ndodzokorora muIstanbul, vaBlinken vasangana nemutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan pamwe negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaHakan Fidan kuti vakurukure nezvingaitwa neTurkey nedzimwe nyika dzemudunhu iri kuderedza gakava nekugadzirisa nyaya dzekubatsira dzekuona kuti rubatsiro rwapinda muGaza.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo Italy iri kutora utungamiri hwenyika nomwe dzakabudirira dzeGroup of Seven, mutungamiri wehurumende vaGiorgia Meloni vanoti kutarisa kunyaya dzebudiriro neAfrica pane rubatsiro ndiwo musimboti mugore rose rainenge iri panyanga. Kusimudzira upfumi hwemudunhu nekusimudzira mararamiro evanhu vemuAfrica neEuropean Union, vakadaro amai Meloni, kunogona kusvibisa mwoyo yevane pfungwa dzekuenda kuEurope kunotsvaga upoteri. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Mushanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvinafundo uyezve vari mufundisi Pastor Rebecca Makai vanova ivo vanogara imo muno muAmerica kuMinnesota. Tinokuchingamidza ine nemufaro muzvinafundo makai. Tinoona kuti gore richangotanga, madzimai mazhinji anoti iwo totanga sei goredzva kudai nekuoma kwakaita zvinhu nyanya munyika yedu yechizvarirwa yeZimbabwe. Imi munoti chii?
Chekutanga huyaitipe kutenda kuna Mwari kuti takakwanisa kubuda mugore ra2023 rinogona kunge ringe ranga rine zvirinorwadza zvakawanda, asiwo toda kutenda kuti mune zvakanaka zvanga zviri mumugore. Kutanga kwegore ndinoti zvakafanana nemotikari, kana uchida kufamba rwendo haungogara mota woenda, asi unotoisa makii woita inonzi restart. Tanga kwegore mukana wekuita restart upenyu hwako, kana kuti kutangidza panyowani. Asi kuti ukwanise kutangidza panyowani, unoda kuwana nguva yekugara pasi wotarisa upenyu hwako kuti 2023 zvandakakundikana zvii. Muna 2024 ndingakwanisa here ndapiwa mukana mutsva wekugadzirisa matambudziko andanga ndinawo sedunga munhu, kwete madambudziko akauya nekuda kwekuoma kwezvinhu kana kuti zvekumamirire ekonomi kana kuti mamirire emumba mako, asi wewe sedunga munhu.
Takatarisa goredzva irori ra2024 ratichangobva kupinda, zvii zvekuti munhu angatarisawo achiti agadzirise imo mugoredzva rino?
Mugore rino ndichibva mugore ra2023 ndine nchiti dai munhu ukawana mukana wekuva nekuita reconcile upenyu hwako, kuti kumbotorawo stoku inonzi pastoku pachirungu yekuzvicherechedza wakanyarara, endawo pasemuti wakanyarara unobata rushaya. Woti iro gore iri takanditadzisa kuti ndisvike pandaida kusvika. Chinyi? Ukakwanisa kuona madambudziko iwayo kana huri husimbi, woti ndainyanya kurara, ndairara 9 hours kana ndairara 8 hours hakuna chinoya chega wakagara. Gore rino regai ndisimuke. Zvichida kanongo achita kuti utano hwako huite zvakanaka, ndibvunze kuti zvana nchimbodya zii? Ndoda kuti gore rino ndisadya zvimwe chete nekuti zviri kukanganisa utano hwangu. Kungava kuda kutanga bhizinesi, cheka kutadzisa kutanga bhizinesi uchingoona vamwe vachitanga vachienda. Hakusi here kwatinoti kuverengera pachivanhu, kuti waingoverengera kuti ndichati ndoti? Unoda kuti ucherechedze kuti chakanditadzisa kuti ndive neshamwari mugore ra2023 chii? Hasi makuwa here? Hakuzi kutaurisa here? Kana wagona kuona dambudziko rako iwewe ukazvinyebera, haugone kupfuurira uchienda mberi. Asi ukabuda pachena ukataura madambudziko ako iwe semunhu, uchaona kuti uchave nemufaro nemhuri yako, uchave nemufaro nemurume wako, uchave nemufaro nebasa rako, uchave nemufaro nevese vakakukomberedza.
Tinoona zvakare kuti imi muri mufundisi, uyezve tinoona kuti vanhu vazhinji pasi rose vanotora nguva ino yekutanga kwegore senguva yekuenda pamabvi. Zvakakosha sei kuti mudzimai kune avo vanowanikwa ivo vachiita zvechitendero vaende pamabvi?
Tinoona kuti gore ra2024 riri kuda kuti tinamati nekuda kwekuti igore ratisingazivi zviri mariri. Konzero tatinotsangira kana tichitanga gore chienda mberi, chikonzero chekuti hationi zviri kumberi zvinoonekwa naMwari, hatizive zviri mugore zvinozikanwa naMwari. Saka umwe neumwe kuti ukwanise kufamba gore rako richibudirira, unoda kuritira kuna Mwari, unoda kukumbira nyasha ikuperekedze mugore. Mune makombari mugore anocherwa nomuvengi, tinogona kuira maari kana tikasakumbira nyasha ugotadza kubuda mariri. Mune minzwa yatinosangana nayo mugore ra2024 ino, kana ukasakumbira nyasha unogona kubayiwa ukatadza kufamba. Mune makoma anoda kukwiriwa mugoro rino ra2024, asi unoda Mwari akupe simba rekukwira makome iwayo. Saka gore rino tiri kutsanya, tiri kunamata kuti tikwanise kuti tipedze gore munyasha, tisashayikirwa navadikani vedu, tisasangane neurwere. Kwanditi Bhaibheri soko rangu anoti kumbirai munopiwa, sagai munowana. Kana dzimweni dzenguva hungava urwere, kana wainamata unogona kuuya, asi hauchauya nesimba
aiwa. Nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai hurukuro yataita nemutauriri wesangano rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vaFarai Muza pamusoro pemari dzematollgate nemamiriro emigwagwa muchitungwiza.
Pa kukwidzwa kwaitwa mitero yematogets. Kazhinji zhinji isusu atinyenyo afektwa nekuti nzvimbo dzatinofamba ndedze urban neperi urban. Zvokuti atisangane nematogets. Matogets tinosangana nawo kana tabudo munzvimbo dzakaita semaguta. Asi kukwidzwa kwaitwa matogets sesuisusu zvedu hatina chatinopokana nacho chikuru. Nenyaya yekuti Second Republic ine chimiro chekuda kuti zvinhu zvinge zvakanaka kugadzirwa kwemugwagwa, taakukuona kugadzirwa kwachona. Saka tinoti isusu ikoko ndiko kunowanika mari yekuti zvinhu izvo zvigadzirwe.
Saka chamuri kuchemawo nacho imi sesangano chii kana muri kuti kukwidzwa kwemari dzematolgeti hamucheme nako?
Chatinochema chikuru ndechekuti idzo nzira dzinobva mumaCBD dzichienda mumaconurbations, munzvimbo dzinogara veruzhinji mumalocations, ngadzive dziri nzira dzinenge dzakanaka. Nekuti nzira idzodzo idzo dzatipedzera motokari, mapotos arimo akanyanyisa anopa kuti tigare tiri tichigadzisa mafront suspensions emotokari dzedu, mashocks achiputika. Vachairi kana kushanda kwa hutano hwavo vanenge vachisangana nekugujurwa kwakanyanyisisa vachairi. Kozoti vatinotakura wacho chaiyo chaiyo havafambi zviri comfortable, inenge iri guju-guju pamwe vachisvika pakutomboyedhana musoro. Saka tinenge tichitarisisa kuti nzira idzodzo dzedzinonge dzakagadziriswa.
Mune migwagwa yamungataura nemazita here yamunganongedza yamungati inoda kugadziriswa?
Tichitarisira road yedu yeCity Chitungwiza, tinoona kuti taane dzimwe nzvimbo murodhi iyoyo dzaa very dangerous kuti kana kwanaya mvura potho rikazara mvura motikari ichifamba matikati muhighway mujuweo kerejwe unoona kuti ikarova potho panoita kupararira kwemotikari pamwe ichizotobuda murodhi zvokuti inopesera yada kukwadza vanhu. Tenda panzvimbo yakafanana nekubva pazuva pamakoni tichienda kusvika patogeti tichienda kudema tine rodhi yakaparara zvakanyanyisisa. Ende rodhi iyoyo unoona ichisvika ichipfuura nepano togeti. Ikuti ukatarisa chaizvozvo kuti togeti racho riri kuri bhadhari rei nepanhu paunenge wafamba padikidiki ipapo unoona kubatikana zvakanyanyisisa. Saka tinenge tichikumbisa kuti yakwira mari, asi zvayakwira ngapaonekwe chinhu chinoratidza kuti iri kushande chii mari iyoyo. Tine imwe nzvimbo yatinoti kuNOP. kuNOP isusu sevaridzi vedzimotikari nemabhazi taakutoona kuti inzvimbo isari kuti tikwanise kupota tichitumira mota dzedu kuti dzitakurewa neikoko. Kubva panonzi paVelvet ukatora ruti yacho yese kusvika kuzvido kuNOP uko rodhi yakaparara zvekuti kana wazvipira kuendesa motikari ikoko wotoziva kuti motikari hausiri kuida. Iyoyo rodhi iyoyo yakafa zvakanyanyisisa zvekuti vanoona nezvazvo vangadai vanyatsoitarisisa nekuti gore negore pano neya mvura inoradza kuparara zvakanyanyisisa. Ndo chimwe chikumbiro chatinenge tinacho kana mari dzakwira saizvozvi kuti ngavaone rodhi idzodzo dzemukati dzinofamba nevanhu kuti dzinge dzakanaka.
Ko zvamungatiwo aiwa izvi zvakagadziriswa nehurumende zvamungatendawo munyaya dzemigwagwa iyi?
Sezvakaita kuchitungiza tine ruti yedu yemakoni machipisa, tinotenda zvikuru kuhurumende nekuti tine patriko road kusvika mubridge remanyamero tiri kuchitungiza road road ifseriyo inoenda kuroundabout. Panga pakaipa zvakanyanyisisa asi takagadzirwa road haya out of the best art of the road yataanayo ipapo. Saka ipapo tinopatenda zvikuru chaizvo nekuti taane makore tichiwa nekuparara kwemotikari dzatinotakurisa vanhu. Vanhu vedu vachingowo vanogujurwa gujurwawo zvisiri izvo, asi aiwa ipapo tinopatenda. Tinoona manje kuti aiwa vari kufamba nendima nekuti munda wacho hauperi kusakurwa musumwe chete. Saka kana vakwidza kudaiwo pane zvavanenge vachiita, tinoti aiwa totarisira zvimwe zvakanaka mangwana.
Vanga vari vafarai muza vesangano rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vari parunhare kuchitungwiza kwakare nestudio 7. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu, our lives. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Basa rekununura vashandi vakadhirikirwa mumugodhi wegoridhe weredwing kupenhalonga kumanikaland rinonzi harisi kufamba sezvinotarisirwa nenyaya yekuti zvikwanisiro zvekushandisa zvinenge zvisiri kukwana. Vanhu gumi vanowanikwa vaine chirwere checovid-19 mudunhu reurungwe kumashonaland west. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti haione dambudziko rekuchengeterwa kwemari mudzimba richikasika kupera nekuda kwekuti veruzhinji vachiri kutyira zvakamboitika kare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai muna Praxidus Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Balamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni o Studio 7. Ngomgqibelo mhlaka 6 izivandlela 2024 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
kuyinto ebuhlungu yesizukuthi abanye abayisebenzisele izilongo sihlala sikhuphisa njengezisebenzi into yokuqala esiyiqakathekisayo emsebenzini i-health and safety yomuntu kuvikeleka komuntu emsebenzini ukuthi xa isebenza engawela ikhona. So kuyadengisa ukuthi ukuvikela ngomgodwana kwenza kusegcileni ukuthi kukhona okungenziwanga.
Umsebenzi wokuhlenga abadilikelwe ngumgodi owenjiwa igolide owe-Red Wing osephenalonga esabelweni seManicaland ngolwesine ekuseni ubikwa ungasahambi ngendlela ebikhangelelwe, njalo sokusesatshelwa ukubana abantu laba bengalahlekelwa ngumphefumulo.
Normally they are affected, and they die well, they are actually in good condition, and people really, they don't want to lose that meat, and they tend to keep the meat, and they don't report to the veterinary services authorities.
Abantu bayiqetshiswa ukubana bengadli inkomo eziyabe inyama yenkomo eyabe izifele yodwa ngoba sokulomkhuhlane ohlasela inkomo owe-anthrax obikwaso usabalala okwethusayo eziqhintini ezedlula amashumi amathathu ezabelweni eziningi zeZimbabwe. Izakhamizi zesiqintini senkayi esabelweni seMathabeleland North zikhala ngokuthi zithwele nzima ngenxa yedubo lokungani kuhle kwezulu elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umsebenzi wokuhlenga abadilikelwe ngumgodi owenjiwa igolide owe-Red Wing osephenalonga esabelweni seManicaland ngolwesine ekuseni ubikwa ungasahambi ngendlela ebikhangelelwe, njalo sokusesatshelwa ukubana abantu laba bengalahlekelwa ngumphefumulo njengoba sokulusuku lwesithathu behlelwe yingozi le. Lo msebenzi ubikwa ubanjaniswe ukuthi abahlengi abazame ukwehla emgodini izolo baphange baphuma ngoba labo sebebona bengabhekana lenkinga. Umqondisi wenhlanganiso yebona ngezamalungelo emsebenzini wokulondolozwa kwemvelo eye-Center for Natural Resources Governance, umnumzana Farai Makuu, owethekelele lomgodi namhlanje, utshele iStudio 7 ukubana akaboni abehlelwe yile ingozi behlengwa masinyana ngoba abahlengi bengelayo imitshina kanye lokonke okuqhuba lomsebenzi wabo ngendlela. Uma kuthi nani labantu abangabe behlelwe ingozi abaphansi emgodini lingabe lisedlula abalishumi lanye elikhulunywayo, njengoba izisebenzi zalomgodi zingabe zihlangene labanye abembangu kungekho emthethweni ababizwa ngokuthi ngotyekeja. Umgodi owe-Red Wing ubikwa uphansi kwenkampani e-Metallion Gold Zimbabwe, umnikazi wayo kulilunga leZANU-PF elimela imavukuta fara edalela ephalamende, umnumzana Scott Sakuphanya.
Asenelisanga ukuzwa imibono kaSakhukhanya ngalolu daba, kodwa abenkampani eMetal Gold, Metallion Gold Zimbabwe, bakhiphe umbiko othi izisebenzi zabo zohlangothi lwabahlengi yibo abaphethe umsebenzi wokuzama ukuhlenga abalokhu bephansi emgodini. Uhlaziya lolu daba sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso eyezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions at CTU esigabeni eseWestern Region, umnumzana Ambrose Sibindi.
Kuyinto ebuhlungu lesizukuthi abanye bethu abayisebenzi sebedilimelwe ngumgodi. Sihlala sithi ukuthi thina njengezisebenzi into yokuqala esiyiqakathekisayo emsebenzini i-health and safety yomuntu, ukuvikeleka komuntu emsebenzini ukuthi nxa isebenza engawela ingozi. So kuyatshengisa ukuthi udela ngumgodwana kwenzakeleyo, kusegcikeni ukuthi kukhona okungenziwanga kuhle okwenza abantu bavumelwa bangena endaweni eyingozi empilweni zabo. So khonoko kuyinto esisusa ubuhlungu kakhulu njengesebenzi.
Isifiso senu lina njengezisebenzi babasibindi ngokumele kwenzakale?
Esifisa ukuthi ngakuyenzakala umthetho ngawo uyasondela ungene, kuthi bona abavumelekana kwenzakale ngaleyo ndlela kube le ndlela eqakathekileyo ukuthi umthetho ubafumeleke ngoba yinto ezikhathaza zinithi. Njalo kunye sibuya futhi lapho kumayinda, sihlala sixhumane ngamamayinda nalasekhona ukuthi kuba lesuba lokuthi abantu sebengeniswa ngenxa yokuthi wonke umuntu eZimbabwe sefisa ukuthi abe ngumuntu ogebhayo naye, ngabe egebha igolide, ngabe egebhayo. Abantu sebesuka basebenzisa indlela ezidlula ezingavunyelwanga ukuthi abantu bangene emgodini bekunedikela emgodi. So impilo zabantu kumayining mananzelela kodwa sokuyinto ejwayelekileyo uzakuthi abantu badilule umgodi. Abanye ama-employers abe ngizikuhle, abanye njalo bayezile emgodini yakhona. So ke kusegqeni ukuthi eZimbabwe sokufana indaba ye-mining kube nomthetho ocacayo ozavikela isisebenzi ukuthi ungakangeni kumayini akube nalokhu nalokhu. Kuthi bona abakhangeleyo nabe-NASA babe leqiniso lokuthi lokho okufakiweyo okuzenza ukuthi impilo yabo zingangeni engozini kuyalandelwa andubana abantu bavumile bana basebenzi kuleyo mayini.
Emolini zalabo abehlelwe ludubo lokudilikelwa kumgodi lithini kibo?
Ngakuthi ukuthi sikhala nemuli zalabo abathile okwalesikhathi, kodwa sithi ukuthi thina esipele siphila kufanele sisale sililive nabo laba abahambileyo, sinanzele ukuthi singavumi kube leminye efingozi ezafana leyo.
Sokuzinsuku ezintathu abantu bedilikelwe kulomgodi, lokhu kuvezani ngesimo somsebenzi wezemigodi eZimbabwe?
Okukhona ukuthi ikhona bengukuthi ukuthi indaba zehealth and safety kufanele ukuthi umuntu angene emgodini kube lethe ukuthi umgodi abantu abasoze bathilwe ingozi, kodwa phezu kwalokho futhi kube lendlela ezifakiweyo eceleni zokuthi kungenzakala kube le mgodi ukuthi umgodi udilike kuyakufanele masinya labo bantu abadile lowo mgodi kube lendlela kulebasebenzezane ukuthi bakhitshwe. Kodwa ungananzela lapho esikunabeka ukuthi asilazo indlela zokunceda labo bantu ezingathina yi-proper equipment ye-mining to rescue abantu asebe phakathi koshupho. So ke nxa usulandela i-Best Practice International umhlaba wonke, imayini enjalo vele engelazo indlela zokuthi nxa abantu sebedilikile bahlengwe avele akufakela ngisebenza. Kodwa njengoba eZimbabwe ama-employers ethu abakhathilethu basuka bagidingisa imali kakhulu, abalandaba le mpilo zabantu ekhanye abantu abangenisela bayekhuphe igolide kumbe nabantu bakanabangeni sithela imali impilo abasazikhanyele. Kodwa siyahlala sithe ezisebenzini ukuthi izisebenzi nathi silomlando ukuthi singavumi ukungena emgodini eyingozi empilweni zethu. U-employer le-Labour Act futhi iyasivumela ukuthi lapho kule ngozi khona ezingafaka ingozi yakho lapho ungasebenzela khona sisebenza, ungavumi ukusebenza. So ke singakuthi ngamaplani ukuthi ku-mining sector we are not asila ndlela, we are not prepared to rescue abantu in terms of ingozi. Yikho namuntu sakuyeka ngisho ukuphosa ezimbili yena umuntu oncediswayo. Kusithi ukuthi lo muntu obengancediswa athola ngale nto ephila usezehlile ngabantu ngenxa yokuthi asathola umoya wokuphefumula kanti ngabe uphangisiwe. Asikwazi ngenxa yabantu bengasala bephila emgodini, kuyinto elusizi kakhulu naleyo eyenzakaleyo.
Lo ke bekungumgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi eZCTU esigabeni eseWestern Region, umnumzana Ambrose Sibindi.
The Voice of America, VOA.
Umkhuhlane ohlasele inkomo owe-anthrax ubikwa ususabalala okwethusayo eziqintini ezedlula amashumi amathathu ezabelweni eziningi zeZimbabwe. uhulumende uthi usephume lamacebo okumelana lalo mkhuhlane kodwa ingcwethi kwezokulima lokufuya zisithi lokho akusiloqiniso elipheleleyo ngoba kunje engakatholi imithi lamajekiseni ukumelana lalo mkhuhlane ayenela ilizwe lonke. Uthabo kaNcube usethulela lolu daba.
Ngaphandle kwenkomo umkhuhlane weanthrax ulo ubikwa usuhlasele abantu abangamakhulu aphezu kwamahlanu 518 lokhu uqhamuke nyakenye ngolwezi kodwa kula othe wabulawa yiwo. Uhlangothi lokwelatshwa lokunakekelwa kwezifuyo le-Department of Veterinary Services oluphansi kogatsha lwezokulima lubika ukuba seluthole imibiko ethi sekufe inkomo ezidlula amachumi amathathu 36 kusukela ngenyanga edluleyo. Osaphethe isikhundla somqondiso lolu hlangothi uDr. Pius Makhaya uthi kulabantu abedlula amakhulu amahlanu 518 ababanjwe yilo mkhuhlane elizweni lonke kodwa akula mibiko yokuthi kulomuntu osebulewe yiwo. Ngakho-ke uxwayisa abantu ukuthi bengadli inyama yenkomo ezivele yodwa ngoba kungazakala ukuthi ingabe ibulewe yi-anthrax loba hatshi.
People are advised not to eat meat which you don't know the source where the source is, especially those animals which are actually nice 2 years when they have 2 years old. Normally they're affected and they die while they're actually in good condition, and people really they don't want to lose that meat and they tend to keep the meat and they don't report to the veterinary services authorities. People are advised not to eat animals known as a fatzega, as far as you are, especially these days because of anthrax in this country.
Uqhubeke uMakhaya ethi kunje leZimbabwe selithola amajekiseni okuvikela imikhuhlane eyama-vaccine evele kweleBotswana engaba zinkulungwane ezidlula amakhulu amane lengxenye 460,000 lanxa ilizwe lidinga isigidi lengxenye 1.6 million kusiya kuzigidi ezimbili 2 million ayiwo angenela ilizwe lonke.
So from the 426,000 doses which we received from Botswana, we are already vaccinating. In Kope South, we've already vaccinated more than 57,000 cattle to make sure that anthrax in that disease is under control, and we are going to continue vaccinating in all those hotspots. But to effectively control anthrax, Zimbabwe as a country, we need 1.6 to 2 million doses of anthrax. And the doses I've mentioned, they constitute only 21% of our needs.
Udubo lokuhlasela kwe-anthrax kuye ngalesi sikhathi sezulu eZimbabwe uMakhaya uthi luvelele kwele Zambia.
But as I talk now, there's an outbreak of anthrax in Zambia, which originated from hippos in the Kariba and the Zambezi Basin. And you know, these hippos, they are not Zambian hippos. We share wildlife with Zambia. So it's actually our problem, both Zimbabwe and Zambia.
Lokhu kugcizelelwe ngabohlangothi lwezempilakahle enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba olwe-World Health Organization olwethule imibiko yokuthi sekuqhamuke umkhuhlane we-anthrax emazweni amahlanu awezwekazi le-Afrika abalisa iMalawi, Uganda, Kenya, Zambia kanye leZimbabwe. EleZambia yilo elibikwa lihlaselwe kakhulu ukwedlula wonke lawa mazwe. Umkhuhlane we-anthrax obikwa ulakho ukuthelelana lula ebantwini ngemva kokudla inyama yenkomo eyayibulewe yilo mkhuhlane. Izitshengiselo zalo mkhuhlane ezifuyweni zigoqela ukuqaleka kwenkomo zisifa ngobunengi, lokukhukhumala masinya kwenkomo lapho isifile, lokuguquka kombala wegazi lisiya kwelithanga. Ebantwini lomkhuhlane uziveza ngezilonda eziba khona emzimbeni wonke kodwa ezelaphekayo ngomuthi wama-antibiotic. Uphenyo oluthe lwenziwa eZimbabwe liveza ukuthi kulenkomo ezingaba ingxenye yesigidi 500,000 ezabulawa ngumkhuhlane owe-anthrax eminyakeni emithathu edluleyo ezibiza amadola emelika afika izigidi ezilikhulu lengxenye i-$150 million. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingutabo kaNcube.
Izakhamizi zesiqintini senkayi esabelweni seMatabeleland North zikhala ngokuthi zithwele nzima ngenxa yodubo lokungani kuhle kwezulu elizweni. Ingcwethi ezibona ngezomkhathi zithi lokhu kubangelwa yisimo sokuguquka komkhathi okuletha isigudumezi ese-El Nino okuzadala indlala enkulu okweminyaka emibili ilandelana. Unokuthaba Dlamini owe Studio 7 usethulela lolu daba esedethe.
Inhlolisiso eyenziwe ngumsakazo weStudio 7 iveze ukuba abantu abasezixintini eziningi zemangweni wenkayi kabakaqali ukulima okuyangaphi, njalo izifula lamachibi athenjwe ngabantu kanye lenyamazana ekunatheni alokhe omile. Unkosikazi Agnes Sibanda usobhuku webhuku lakomadlewudlewu uthi kunje imizi eminingi ikati selilala eziko, nanku umkhathi lawo ungathembisi isivuno.
Siyathenga amabele avela kachana iGMB yakusela mavili, siyahawula asikwazi lokuthi siyakuthini phezu kwento zonke sibona lezulu nanti ha umomo susala asilazulu kuvele imihlola kithi asikazi siqala ukulima ngoDisemba sasibe sesilimile ngabo November kodwa lonyaka izulu lakhona ngelenkezo lithiwa ngabadala.
Amazwi akhe agcizelelwe ngobona ngezempila kahle kaZulu esiqintini seMantshololozane unkosikazi Paulina Sibanda othi ngesimo sendlala le imikhuhlane efana lokusilela kokudla okwakha umzimba ebantwaneni isazobharha lasemaphandleni.
Ikakhulu sikhangela abantwana abancane ama-under 5 kuba lobunzima kakhulu. Labo abadala ngoba imizimba vele ayisaphilanga izikhathi eziningi sesihlezi siphephi. Abantu abaningi banatha amaphilisi badinga ukuthi bathole ukudla okweneleyo. Abakutholi ngendlela, abaningi vele sebeqasa ukuthi umuntu adle kanye ngelanga. Enzile engxatshone enathembe amahewumbo okunye okudala ukuthi imikhuhlane izakhwela sibili. Abantu abaningi kutsho ukuthi bazahlala bengabaphathekileyo.
Umongikazi emangweni weMenda unkosikazi Rachel Mholi uthi emangweni lo izakhamizi zincedwa ngabohlangothi lweMelika olubona ngokwelulwa kwengalo ekutholiseni usizo lokudla okwakha umzimba phansi kwenhlanganiso yemalima logo.
Bazamile abantu bakamlimi ukuthi bahlanyele kodwa kwangenela izibungu zadla. Ngalokho akulalutho, akulantuthuko yezokudla okuqondileyo okungakha imizimba kusukela ebantwaneni ikakhulu. Yikho esikukhangeleleyo sibe sesibuya ngemasimini izulu lakwalikho okuphumayo kuyaphuma kodwa kulezibungu lakho futhi ezidobhayo.
Usobhuku Sibanda uthi lezifuyo lazo zisebunzimeni bokucuba lokufa ikakhulu inkomo ngoba lamadamu ezinatha kuwo engasagcini manzi okuya ngaphi.
Inkomo bakithi ziyaswela amanzi, ziyaswela ukudla, zizasicubela kanti libhanga lethu elisiphilisayo. Bhanga lomuntu omnyama inkomo, angikwazi ukuthi sizaqonda ngaphi. Kunzima. Uhulumende besinxusa sibili ukuthi asiphathise.
I-Studio 7 inanzelele njalo ukuba izifula eziningi ezithela kuchangane zomile kuze kuyebamba elubhane. Umphathintambo wezemali kuhulumende uMnumzana Mthuli Ncube uxwayise ngenyanga edluleyo ukuba isimo somnotho weZimbabwe siza kuwa ngesizathu sokuguquka komumo womkhathi. Eveza njalo ukuba isivuno samabele siza kwehla siye kumathane aphezu kwesigidi 1.1 million tons esingasoze senele dingeko zikaZulu wonke elizweni. Ngalokhu izakhamizi zenkayi zithi zicela inhlanganiso ezizimeleyo ukuba zisondele njalo lohulumende aphose ilihlo kulabo abadinga usizo ikakhulu imuli zabaswelayo lasebekhulile abangasela amandla okuzilimela amakhehla lezalukazi. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi nginguNokuthaba Dlamini.
Okwamanje ke wothani sizwe ukubana uChris Gande weStudio 7 usiphatheleni kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Linga lichona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Akuneni Maphosa osanda kethwa ukuba ngumkhokheli wenhlanganiso yamatitshala eZimtha.
Esinga ukukhuthaza kuhulumende ukuthi i-updated curriculum inyo curriculum ekhona iyatsho ukuthi umntwana ikakhulu okuzinga eliphansi ECD A, ECD B, kukhangelelwe ukuthi afundiswe ngolimi lukamama imother tongue kwesikukhangeleleyo and sisabe sikhangeleleyo ukuthi i-deployment zikunanzelele khonoku zikuhloniphe njalo ukuthi abantwana ababalisi bahanjiswe sisasale abafundisa izinga eliphansi lika-ACD ACDB grade 1 nabo grade 2 kuhanjiswe ababalisi abangayenelisa ukuthi bakhulume indima ezikhulunywa kuwona nalawo ma-communities ukuze bafundise kuhle abantwana. So ngilethemba lokuthi uhulumende uyakwazi ngoba i-curriculum le yavunyelana ikhuphiselwe loku-update i-curriculum le likhutshwa nguhulumende uyawazi ama-need nxa kungabe kulakwantu abadiploya abantu ngendlela engaqondile kutho ukuthi bayabe bekwazi ukuthi bayalimaza lawo ma-communities angatholanga ababalisi abaqondile.
Zona udaba lolu olokuthi abazofundisa lulezombusazwe yini phakathi ngoba sesizwa abanye bekhala ukuthi kungani kwenziwa ngabomo?
Ngingaze ngakutsho ukuthi lilozombusazwe without proper research athi engxenye kungabe kuyi-mixture of several sectors kwesinye isikhathi kuyukuthi engxenye asilabo abantu abayeneleyo especially kuluhlukwangapha kwemathikweni amathibeleleni asebekhona emakolitshini but esikuye sikutshoyo ukuthi uhulumende nga uyakhangela ababalisi bona laba abangakaqhathwa ikakhulu abanezindima esizitshoyo lapho abadingakala khona khangele kuze indimi lezi ezinye sibeaziza kuthiwa ngama-minority languages ukuthi ngabatholakala nxa bekhona abagraduwethayo abangakatholi imisebenzi behanjiswe kulezo ndawo baye badiploye khona ngane umuntu kahanjiswe endaweni azi khona ukuthi uzenelisa ukuthi afike akhulume ulimi lonalolo olukhunyayo khona ayenelisele kufisa abantwana ukuze abantwana bathole i-value from the teacher. Ngibona ngale ngxenye nxa singahlala phansi sibe le indaba eqondileyo probably proper ACD education i-board ethile i-education yenza i-board ikuhlolisise khonaoko ikukhangele ukuthi kungabe ama-sectors bani ayenze size siye esigabeni sokuthi abatholakali ababalisi abakhuluma indibi ezikhona lapho esigabeni abadiploye khona kungapho se kusinike a-clearer picture. Okwakathesi ngingazake ngigijibe ngi-conclude ngithi kungaba kuyi-politics nokungaba kuyini kuyadingakala ukuthi siwe lokuhlolisisa lokudingisisa siphume lokubambekayo amafekt angasinika sithilele indaba angasinika sithi chart the way forward ukuze silenqabele lolo dubo silenqabele leyo problem ingaze yaba khona nxa sesiya phambili.
Yona imbangela yokuthi abantwana bezigaba zemandebeleni bengayenzi kuhle nxa kuqathaniswa lezinye izigaba zelizwe kungaba kubangelwa yini?
Njengoba ngisitsho ukuthi ngakalayo ukuthi sibe lokuhlolisisa okukhulu sikudingisise sikubonisele sonke siyilizwe sibone ukuthi okungabe kusenza ukuthi abantwana bengaphumeleli kwezinye zezifundo lezi kuyini ngoba angithandi ukuthi sispeculate. Ama-political leaders balakho labo bayakwazi ngethemba balakho ukuthi bakuhlolisise kuhle njengoba beyiwo abakhethwe yizigaba nxa bengabe be-interacta lama-electorate endaweni zabo lapho abakhethwe khona balakho ukuthi bakuthole ukuthi kungani singelabo abantu abayelungileyo besilabo so umbono wami uthi khona ngibona ngani kungcono ukuthi sikudingisise kuhle kuhle njengelizwe njenge-regions ama-regions affectile affected sisebenza ndawonye laba bonke abane-interest in education ne-interest in development elizwe leni lehlangothi langapha emandebeleni ukuze siphume le-solution eqondileyo engelakuspeculata engelama-blame games but i-solution ezasipha ukuthi udibolono liqede labo abantwana bathole okufaneleyo ngendlela eqondile.
Lo ke bekungumnumzana Akuneni Maphosa osandakhethwa ukuba ngumkhokheli wenhlanganiso yamatitshala eyezimta ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilani.
Eli olaleleyo ngumsakazo weStudio 7 owe Voice of America sisakaza sise Washington DC.
The Voice of America.
Uhlelo abaculi bethu liviki isihamba lomculi womdumo wezokholo owe gospel uSabelo Mabhena. Yena ke ozibiza ngokuthi uMabhena kuphela kwezomculo.
umapena utabuka elo akwelo kodwa ucula ekwele South Africa. Nangwe ixoxa lo ntungameli Nkomo we Studio 7 ngedlalatha lakhe elitsha.
Salonani sizwe sakithi ezokucula ngiziqale ngisesemncane kakhulu ngisesikolo bengicula lasechurch kuma groups nje church ukuya record studio ngiqala ngo-2009 lenye group yesabatheni orodwa isimelo. After lapho ukuphuma kwamesabatheni kulapho ngahlangana khona lo Wilson, Wilson Dlamini, Wilson obecula lo Dokotela. Lapho esaqala khona ukwenza i-album 2017 album ethi Jehova Yaphendula. Wathi ngo-2020 senza futhi i-album yesibili ngilo Wilson. Kwase kuthi ngo-2021 kulapho ngenza khona yami album sengingedwa ethi Zinyembezi. 2022 ngenza elandelayo ethi Uyangazi. 2023 ngenza elandelayo futhi ethi Konke Kulesikhathi Sakho.
Bangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngiyatholakala eSouth Africa kunumber ezithi 0731893191 0731893191 eseSouth Africa. Njalo umculo wami uyatholakala kakhulu kuma digital platforms onke. YouTube ungangena nje uthi Esma Burner. Konke kulesikhathi sakho uyayithola Esma Burner. Uyangazi uyayithola Esma Burner. Izinyembezi uyayithola.
Ubachiyela waphamazi yabalandeli
bangiphakamise lama sponsors lama promoters siyawadinga sengani uNkulunkulu angangenela konke kube kuhle. Ngibathembisa okuhle kakhulu uNkulunkulu ababusise.
Ngilethemba alikukholisile umculo ka Esma Bena, umculo ozothileyo, umculo wezokholo. Kota ke singekehlukani wathi isikhangele ezihamba phambi ebezihamba phambili njengoba isikhathi sethu singasavumi umsebenzi wokuhlenga abadilekelwe umgodi wenjiwa igolide owe Red Wing eManicaland ngolesine ekuseni ubikwa ungasahambi ngendlela ebikhangelelwe njalo sokusesatshelwa ukubana abantu laba bengalahlekelwa ngumphefumulo. Sokugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.